kota chibichi ne vanhu vanomwe tina Isaac Mpofu, Rutenge Nyahora, Makanaka Ichicharamba, Tapiwa Nachemakarau, Stephen Cox, Denise Cipriano, Paige Salis Van de Westhuizen. Ndo vanhu vanenge vakatimirira pamutambo uri kuitika kuParis Global Olympics.
Vatambi vamataura ava vachange vari kuita mitambo ipi uyezve muri kutarisira kuti imi sechikwata muchasimuka rini kubva muZimbabwe?
Masimukiro edu akatisiyana-siyana nekuti zviri kuenderana nekuti vanhu vachange vachikombita zvakamira zvakadii. Asi mitambo yatiri kutarisira kuti vanenge vari muIsaac Mpofu naRutenge Nyahora ndo vanomhanya madistance akareba yatinoti marathon. Makanaka Ichicharamba naTapiwa Nachemakarau ndo vanoitawo mitambo yemhanya papfupi mashort distance atinoti matrack and field. Stephen Cox anoita zvezvikepe, iye anoita zverowing. Kubhaguja tina Danisa Cipriano naPaige ndo vanenge vachitimiririra. Tiri kutarisa Zimbabwe inenge iri kuita mapfupi matatu, tingati masports calls matatu.
Mungati vatambi ava vagadzirira zvakasimba here uyezve imi seZimbabwe Olympic Committee zvii zvamungavimbisawo veruzhinji?
Tinovimbisa kuti tichasapota vamatricida sekusapota kwatanga tingovaita. Tiri kutarisira zvikuru kubva kwavari. Ivowo pachavo mumwe nemumwe ari kugadzirira kuenda kumakombetishen aya. Endi sekuziva kunoita munhu wese, hapana munhu anoenda kukombetishen asingadi kunohwina. Saka tinotarisira zveshuwo kuti vachange vachiita pavanogona kwese kuti vange vachihwina. Asi chikuru maOlympics inyaya yekuti waendawo kumaOlympics uri kuparticipata, yatinoti Olympism, inoinkluda vanhu vese kuti nyika dzese dzinge dzichiitawo makompetition aya. Ndo chikurukuru chaizvo. Kubva pari zvino vanhu ivava vanenge vakunzi maOlympian, inova taito hombe chaizvo muupenyu hwemunhu kuti inini ndakamboitawo maOlympian.